kuti muna October ndo patiri kuita Congress yedu pachasarudza utungamiri hwedu. Tabvumirana kuti hakuna chinzvimbo chisingakwikwidzwi. Kana paine vanoda kukwidza president, vanoda kukwidza secretary general, vanoda kukwidza spokesperson, women zvese, anenge achida anobvumirwa. Saka tagadzirisa mitemo yekuti tichavhota sei.
Mati magadzirisa mitemo ine chekuita nevanhu vanokwikwidza musarudzo dzenyudzi. Mukatiudza kuti mimwe yacho inenge yakamira sei?
Chekutanga kuti ukwikwidze chinzvimbo, unofanira kunge wakabata chinzvimbo chepasi kana chepamusoro kwemakore anoita maviri. Chechipiri, hatisi kubvumira vanhu vanoita zvemhirizhonga violence, vanoita zvokutenga vanhu, vanoita zveuori. Ipapo tikangoona chete kuti munhu aita zveuori, munhu iyeye haachatokukidzi zvachose.
Tiri kunzwawo kuti mataurawo nyaya dzine chekuita nezvetsamba yakanyorwa vatsvangirai kuti vange vachiuya kumusangano nechikwata chavabiti. Zviri kufamba sei?
Hongu taongorora nyaya yechitsamba chakanyorerwa vatsvangirai kuti vauye kuzotongwa nanabiti. Tikati isu zvakafanana nekuti vatsvangirai vadaidzwe kuzotongwa kuZANU-PF. Vatsvangirai havasi kuzoenda ikoko.
Makurukurawo nyaya dziri kunetsa nyika yeZimbabwe. Zvii zvamatenderana nawo vamonzora?
Chekutanga tataura nenyaya yeanonzi masanctions aya. Tikaona tega kuti masanction hakuchina. European Union yakatobusimudza zvese, yakatobvisa zvese zvemasanctions zviya zviya. Kwangosara vamugabe nemudzimai wavo vanonzi vasaenda kuBritain chete. Saka hakuna excuse ichine ZANU-PF kuti iri kutadza kutonga nei. Chechipiri taongorora zvakare mabatirwo ari kuitwa vashandi vehurumende kunyanya-nyanya maticha naminista munyowani uyu anonzi Dokora. Ari kudzvinyirira maticha zvisingabatsiri.